kana tichiti democracy kana kuti utongi hwejekerere ihurumende kana kuti igovernment inoshandisa masimba ayo kubva kuvanhu. Kana tichiti masimba ayo kubva kuvanhu zvinoreva kuti pane kuvhoterwa kunenge kwakaitwa uyewo kuchigutsa ruzhinji. Saka inzira yekushanda nayo kana kuti yekutungamira nyika tichishandisa gutsa ruzhinji uyezve tichishandisa nhano dzinotorwa zvikuru pakuti vavhoterwa ndivanani.
Saka Zimbabwe munoionawo yakamira sei munyaya dzeutongo hwejekerere?
MuZimbabwe tine urongwa hwakada kunofanana naihwohwo hwatingati demokirasi, asi tichikure nekunyatsosvika ipapo chaiko pamongo pedemokirasi, nokuti tine zvinhu zvakawanda zvinoita kuti tisaswedere padhuze nazvo. Chekutanga ndinotaura ndakatarisa nekuvhoterwa kunoitwa vatungamiriri vedu, ikono tikatarisa zvine dambudziko muZimbabwe pakuti patakavhota muna 2018 pane kugunun'una kwakaitika kubva kune mapoka akasiyana siyana kusvika tazosvika kuconstitutional court, uyezve tikatarisa iwo mutemo unoita kuti maelections edu kana kuti kuvhota kwedu muZimbabwe kuve kunomhanyiwa zvakanaka, kunoitwa zvakanaka, tinowanikwa pane mapuri akawanda anoda kugadziriswa. Saka izvozvo zvega zvinotiratidza kuti demokrasi hatisati tasvika pamongo. Mukatarisa mazuva anaya kune vanhu vari kungotorwa pakati peusiku vachitorwa, izvezvi tinotori nadoctor vakatotorwa pakati peusiku nezuro vasiri kuonekwa. Pane kusungwa kwevanhu, pane kumbunyikidzwa kwevanhu, pane kunyaradzwa kwevanhu, pane kuinvedwa kumameetings avo. Izvozvo hazvitariswi zvichinzi tozosvika pakuti Zimbabwe ine demokrasi.
Tinoona kuti nyika iri kuchema vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, munhu aizivikanwa kurwira utongo hwejekerere. Zvinhu zvamungataurawo pamusoro pavo tichitarisa zuva iro reInternational Day of Democracy.
Munoziva kuti pane vamwe vaitaura vachiti kusunga nekusunungura. VaMugabe vakasunungura nokusunga. Zvandikuda kuzama kutsanangura kuti tiri kuchema hongu, dai mweya wavo wazorora murugare netsitsi dzaMwari. Tiri kuchema chaizvo munhu wevamwe vanhu vatingati vakarwa chose kuti tisununguke muZimbabwe, kazopedzisira vasungirira futi Zimbabwe kwavakanga vaitora vachiisunungura. Zvinoratidza izvo kuti hatisati tasvika pakuti ndepapiko patichazopembera sevana veZimbabwe, nokuti kwayakasunungurwa ndo kwayakadzoserwa. Chasiyana chete iganda. Tikatarisa maamira ari kuita vana veZimbabwe iko zvino, upenyu hwatairarama mu1980 neupenyu hwatiri kurarama iko zvino anodemba wani kuti dai nhingi anga anga ari. Hatidi kusvika panguva iyoyo nokuti zvinonzwisa tsitsi. Saka demokrasi yatiri kutaura nezvayo ine chekuita nematongerwo anenge achiitwa nyika kana kuti nematungamirirwo anenge achiita nyika.